Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 19th, 2017. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are looking at voter registration, which started across the country yesterday. Have you registered yet? Do you even intend to? Well, that question should not even arise, because you do not have the right to disenfranchise yourself. Well, maybe you do, but we don't encourage it. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites, as you would know by now. The address is www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, as well as on www.voandebele.com. Voter registration entered day two today with recurring problems being reported across the country. We have people on the ground who will explain that. But first, here are some of the questions we are asking tonight. Have you registered yet? Have you heard where the registration centers are? Do you know what you need to produce so as to be able to register? People in the rural areas, especially where information can be scarce, you have to pay attention. Remain tuned on Studio 7. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oluqale endaweni ezijeneyo zelizwe izolo. Kulenkinga ezithize ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwemitshina, ukuswelakala kwama-polling stations ku-system lokunye okunenginengi. Bakhona asebeke bahlangana lalolu daba abaku-ground esilabo kuhlelo lamhlanje bazachasisa ukubana kuhamba njani. Khona ngapho emaphandleni iyafika na imbiko yokuthi lingaya ngapi ukuyabhalisa kahle kahle. Ithiyani indlebe ku-Studio 7 lamhlanje, qhubekani elilalele silabo abazachasisa khonapha kulolu hlelo. Kwazwayi waterere kusangana uku muchirongwa chenyu chirongwa The Connection. Nasi tiri kukurukura nenyaya yekunyoresa, yechirongwa chekunyoresa vavoti. Icho chakatanga kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika nezuro. Pane zvimingapinyi, pane matambudziko nechirongwa chebiometric voter registration. Vamwe vachiwanikwa kuti mapolling stations hamo musystem, uyezve vamwe vachichema chema nekuti ma biometric voter registration acho system yacho mapikicha hazi kubuda moshe, akawana matambudziko acho. Vachange vachitiudza zvakawanda vatinavo nhasi muchirongwa vambosangana nedambudziko iri. We also have some of the young people, because this show is about young people, we are heavily biased towards young people. So we have a number of young people who were, you know, recorded by our stringers on the ground explaining after registering yesterday and today what they had to go through. Before we go to our guests, let's take a listen. Those who are watching Facebook, take a watch.
Visiting for the first time, because previously I didn't have the chance because of other COVID with educational commitments. We made it difficult for me to come and register to vote. But since this new drive has been initiated, I thought it was best for me to come and register to vote so that we can also contribute our voice as a young person.
I'm just exercising my right as a citizen of this country. I believe we have got a part to play, especially as the youth of this country, especially determining the future of the next generation is concerned.
Chaitwa kudiniwe ndizo register kuvota ndicho kuti ndiwanewo ndichivota pa ma elections ari kuuya emuna 2018 tichisarudza imwe hurumende imwe itsva mushure munge yapera iripo.
Those were some of the young people who were captured by our reporters on the ground after registering to vote yesterday and today. And going to our guests, we have on the line Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is one of the organizations that have been really in the forefront of encouraging people, especially young people, to register to vote. Maureen, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
A personal question first. Have you registered to vote?
Not yet. Today I tried to register to vote, but when we got to Mbare, the registration officer, the one who was doing affidavit, is the same person who was collecting fingerprints. And so I had people that I had tried to go with so that they can also register. But then we were told to wait for at least 3 hours. All the men, players, people who wanted to have their fingerprints taken. And due to other commitments, we had to leave, and we said we'll go back in the morning.
So the number one a problem that many people are encountering in registering is, you know, the issue of the process being very slow, as you have witnessed.
Yes. You see, what I observed when I went to Mbari is that the process is very slow because ZEC is understaffed. For example, the example I've already given you, that the Commissioner of Oath is the same person who's also collecting fingerprints. So the process is painfully slow. And also, you know, yesterday we were asking them, and they said yesterday they managed to register only 13 people. And today, by the time we got there around 2 o'clock, they'd only managed to register 9 people. So for me, this is really beyond ridiculous. And I think ZEC is not sufficiently prepared in terms of, you know, the logistics of running this PVR system and registering people to vote with this new system. And then the other thing is there are not that many people at the polling station. And talking to young people that we've been engaging before this process started, the issue is that there's only one registration center here in Harare, for example, and another one in Chitungwiza. So in Harare Metropolitan Province, there are only two. But a lot of young people are saying that I have to get 2 or 3 combis, you know, to get to Mbare where the registration is happening. And, you know, they would rather just stay at home than, you know, spend a day in line and then not even register at the end of the day because process is frustrating. So for me, I think we see an apparent disenfranchising of the urban voters. The centers in the rural areas seem to be more than those in the urban areas. Information also, ZEC has not done a robust voter registration education exercise. So a lot of people do not understand what is going on. They don't even know where the centers are. We are doing what we can to educate those we can reach. But, you know, ZEC has a budget from taxpayers' money that they are supposed to use. to disseminate public information. So I think that people's public information rights are being taken for granted. Number two, I had a lot of calls from different people who were saying that there's information going around to say if you were registered before, you must not go and register again. So I think it's also deliberate misinformation, but who the source of this misinformation is, we are not sure. So the process is a disaster. We need a secure and well-thought-out plan.
Thank you there, Maureen.
Because, you know, like, especially with the Ebonite, I was just thinking, people need to feed their families, they need to do other things. So you can't ask someone to travel, you know, miles and miles just to get registered. This is 16% of the population being serviced by only two centers. It's ridiculous.
Thank you there, Maureen, and please do stay on the line as I welcome our second guest. And that's a human rights lawyer and director of Abameli Human Rights, you know, organization, Tinei Mukwewa. Mr. Mukwewa, good evening and welcome. Hello, Mr. Mukwewa.
Thank you very much for bringing me in the program.
Personal question first. Have you registered to vote?
Yes, as of 9:17 in the morning, I registered.
Our other guest, Maureen Kademaunga, failed to register today because the process was painfully slow. What was your experience in Bulawayo?
Equally, the process was the same. I had the benefit of having to go there early in the morning. And the process was rather slow. And also, the machines, that had not done its test run, to the effect that it took almost 2 hours for Senator David Coulthard, who also arrived with me, to get himself registered.
Ungathi njengaba sakhulayo, umuntu osakhulayo, Tinei, njengaba sakhulayo, lilomdlandla yini? Uyawubona umdlandla, uyayibona intshinkuntshe ebantwini abasakhulayo ukuthi babhalise?
Akulantshinkuntshe kwabatha ukuthi babhalise. Lapho kade ngibhalisa khona, ube uthola ukuthi abantu bebengishise, ube uthola abantu
Mnumzana Mukwewa, ucingo lwakho ungani kasikuzwa kuhle. Ungazama ukutsheda kancane lapho khona, mhlawumbe singaxhumana kuhle.
Yebo, bengisithi mina bekunela abatsha kumbe esithi ngama-first time voters abarejistileyo namuhla. Laba kade berejista kade kungabadala abake barejista kumbe abake bavota iminyaka edlulileyo.
Lutabo ludanisayo lolo mpela. Basakhulayo, kuyini okurongo ngani kani? Yini inkinga yenu? Maureen, ndimbozokera kwa ure. Unfortunately, we've lost Maureen there, I'm told. But tichange tichi mfonera zvekare. Vamukwewa, manga muchitaura imimi kuti pamaregista kuBulawayo nhasi hamuna kuona vechidiki vakawanda, kwanga kuine chembere neharawa vanhu vakuru. Semunhu wechidiki, muri kuona kunge chikonzero cheizvi ndechipi?
Chikonzero chandaona ndechekuti chaita kuti vechidiki vasatokwaira kunge vachirejista ndechekuti iyo zeki haina kushambadza kuti process iyi yakutanga. Kana kashambadza yakashandisa ya traditional media, vechidiki vakubatika pama WhatsApp kana kuti parunare mbozha. Asi unoona kuti Zek haina kushambadza pa runare mbozha, yange ichishandisa nzira dzakudhara dzinobata iyo vakwegura hararwa nechembera.
Please do stay on the line there. Mukwewa, ndimbodzo kera kuna Maureen. Maureen, Mukwewa ari kutaura kuti kuBulawayo kwa register kwa nyoresa nhasi kwanga kusina vechidiki vakawanda, asi angoona vanhu vakuru chete. Zvinhu zvamuri kuonawo here izvi kuHarare?
Chokwadi, kupolling station kwandaendai nekumbare, vanhu vazhinji vanga varipo, vanga ari madzimai echikuru vakazera chaivo chaivo. Vechidiki vanga vari vashoma shoma ipapo. And ndikuona sokuti nhau imwe yataurwa navamukwewa izvezvi ndo imwe yechikonzero, nyaya yekuti hazvina kushambadzwa izvi zvamuchose. Ende dambudziko randiri kuita nderekuti vezeki vane bhajeti yavakapiwa, mari vakaipiwa kubva pamari dzedu dzemitero, saka vanofanira kuishandisa zvavakatanga kuishandisa. Nekuti kana vasisasambadzi zvinhu zvacho zvine basa, tinotanga kufunga kuti pamwe paane zvesponzero zviri kuseri zvinoda kuti vanhu vasaite vasabude kunorejista. Sechipiri, masenta acho mashoma, muone urban mashoma. Ende kuchitarisa madzimai echidiki kunyanyanyanya vanasikana nechii vanenge vasingagari munharaunda yemumbare, vazhinji vavo vanoti kana kuchitaurwa zvematongerwo enyika, kune nzvimbo dzatinoti mahotbed nomuHarare, mahard hit areas. Mbare imwe yenzvimbo dzinoverengerwa kudarunzi. Kune chipangano, kunorohwa vanhu, kunoshungurudzwa vanhu nevanhu vezvematongerwo enyika. Saka vamwe vanhu vari kutotya kungoenda ikoko nenyaya kungoti panenge paine perception iyoyo. Saka ngavavhure masenta kwese kuitira kuti vanhu vave neaccess. Endewo zvakare, I think iyoyo nyaya yekuti even the kind of voter education kana registration education yacho vanenge vachiita inenge yakangorerekera kuvanhu vechikuru. Dzinengo dzita misinformation yandambotaura iya, vanhu vanga vachindibvunza vanhu vechidiki, ini ndine munhu angatonditisa nharo kuti aive nandinoona rejisano ndakarejisa kudhara ende ndo information iri kufamba. Saka isadzidzi kuti information yakadai inenge ichibva kuti, asi kuti ingopedzwa panenge pachida kuti the official yeti inofanira kunge ichiita robust voter registration education, vanhu vachinyatsa kuziva kuti zvii zviri kuitika, masenda akavhurwa uye nekuti zvinotora nguva yakareba sei. Tatanga tanga vachitaura nezvebvra zvinotora about 10 minutes kuti munhu arejiste, but ikezvo zviri kutora 2 hours 3 hours. Ende vechidiki vamuri kutaura ava ndo vanenge vachishava mutaunzi, vamwe vanotengesa, vamwe vachimhanyamhanyawo nezvimwe zvavanomhanyamhanya nazvo kuchagara ramo, saka kuti azokwanisa kunoswera zuva rese akamirira prosesi yasingazivi ichaitika futi hadzichiona zvichiitika izvozvo. Kuti kana pasina improvement mazuva akatarwa eregistration acho anenge achingopera ivokwaregista vanhu vashoma shoma, vozozvigadzirisa maybe tapakati asine tarasirwa nenguva yakawanda, kureva kuti vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista tichapinda mudamba.
Thank you there, Maureen, and Tine Mukwewa, please do stay on the line. Both sitate umlaleli lapha eMzansi uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Wenzani eMzansi kanti abanye bebhalise ekhaya?
Lapha siyafisa lathi ukuthi singakwenza lokho manje lesiphila ngayo namapesenti wasebenzisayo alabesiyabe sincengisa khonaumsebenzi kuzotola ithuba lokuya khona nje. Siyalisa nje ukuthi siyakhuthazana ukuthi lasebambe isikhathi. Manje ubuhlungu sobese sibuza ukuthi la makhansila ayabhadalisa lapho, mele uthole okuyincwadi kokakhansila kube sokufika nedola, angazi ukuthi kahle kahle sokudinga ukuthi umuntu wonke yini athole ukurejista, kumbe sokudinga ukuthi abanye basale ngaphandle.
Ludu wompela lolo khumalo kodwa yikho sokungakuvimba na ukuthi ugade la ibhasi ekhaya uyekhipha idola ukudinga leyo proof of residence ukuze ubhalise ukuvota.
Hayi, lokho mina ngokwama ngeke ngikwethuleke, kodwa ekukhulumela bakhona abadala labontanga abangasebenzisiwe emakhaya ngithi okuswelakala khona idola nje lokuya esigayweni angithi. So ngezinye iy'ndlela sesikubona ukuthi ngabe into leyi yenziwe yaba nje free. Siyazi idola ingaba yimali encane ngokukhuluma, kodwa kulohleli ekhaya ongasebenziyo kumbe ngugogo layo ongasebenziyo kuzomkhambela njani?
Hayi, ngiyakuzwa, ngiyavuma khonapho Baba Khumalo, kodwa uyathembisa phela uzagada ibhasi uhambe uyebhalisa.
Hayi, umuntu ungawuzaba khona lapho ayokwenza naye okufanele yena. Uhlupho nje ukuthi awungeke phela ube usasayinela abantu ababili, uzosayinela wena wedwa. But siyazama ukukhuthazana ngapho ukuthi hayi, lilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho.
Aha, hayi, siyabonga Baba Khumalo ungena kuhlelo ba.
Ya, bengithi ngithi mina enye into engibona ukuthi bayenzile into leyo kodwa babe ngemuva kwesikhathi, kabazange bathole ukuthi bazise abantu ngesikhathi. Abantu abaningi abakazwisisi ngayo linto njengokuzwa kwethu. Njalo ezinye iindawo zithiwa ziselakala imishini, angazi ukuthi kukhomba ukuthi iveke ihlelekile yina.
Mhm, aya ihlelekanga khonapho. Bathilo nje bathi eminye imichini isendleleni, kuqala ngo-October. Kulapha abazabhoda ngelizwe lonke mpela bangene lasemaphandleni, kulapha babe sebebhalisa khona wonke umuntu.
Yebo, siyakuzwa lokho. Nxa singakubhalisi phela siyazi ngoba izimbi zosizo zonke abazigcwalisa sonkabezela. So bengakusho lokho.
Aha, hayi, siyabonga, siyakuzwa Khumalo, siyabonga ungena uhlelo baba, kahle sithatha abanye.
Hayi, ngiyabonga lapho, sibelelanele.
Akube njalo la kuwe ba. That's Khumalo there, calling us from South Africa. Coming back to you, Mr. Mkwewa, I know as an organization, as Abameli, you have been going around Bulawayo raising awareness about voter registration. Have you managed to go beyond Bulawayo, especially in the rural areas where there is not so much information about registration?
Ntunga, unfortunately, I must admit that we have not gone beyond Bulawayo. This has been necessitated by resource constraint. Currently, we were engaged with the Bulawayo Progressive Resident Association in being able to bring the residents' associations from the various townships in Bulawayo. And we have managed to be able to train so far close to about 120 residence leaders so far. So we would like to be able to go into the rural areas because today what we also discovered is that despite the fact that we think that the urbanites, they know, you realize that a lot of individuals came with the driver's license and were turned away. What about those that would be in the rural areas? They could be more. There have been also misconceptions about the proof of residence. In the event that you don't have the formal proof of residence, ZEC actually has options that are available, which include a declaratory affidavit where you can write there, and a commissioner of oaths who also happens to be one of the ZEC officials can just sign. You just tell them where you stay and declare on oath that this is where you stay and you stand and you have your proof of residence. but that information is not available. So a lot of others were telling us that people are unable to come because they don't have the necessary proof of residence. This shows that the message about proof of residence and other requirements has not reached the average man right there who met us. So it's important that civil society, ZEC, and other partners partner to be able to go right into the core of the community and tell the community the requirement.
Please do stay on the line there. Mr. Mkwewa, Maureen, I'll be coming back to you shortly, but first, Timbotora Mtereri with South Africa, Mkoma Jason, Magadi Mkoma Wangu.
Hey, Tiriko Magadi Mkoma Wangu.
Aywa, Tino Fara, Gurise Ikoko.
Aywa, Kuri Raidi. Hey, nini mbunzo wangu andina o mweche tepa kuti. Ze kutanga kwa ya ita kuti vresiro nga chuku votesa isi. Kwa sei yangu ramba iyo ega iruku tunga mirira wangu mapoka kafana na haya mnote avanu mirira kodzero dzevanhu vasiri involved sevaru vakazotenderwa zvisati zvapasiswa kukoti kuti MDC akati ichambovapira nenyaya yekuti vasavhote pasina kunge paita mushina yakakwana nezvese zviri kuitwa zviri kutaurwa zvese nevari kuenda kunorejisava nesu tiri kusouth africa tiri kutotya kuenda kuti unofambira mahara hausati wasvikako variko vari kukundikana isusu tozokukwanisa kuti tiende kuzokutityisa kuti tofamba sei.
Aiwa Mkoma, kwete kuramwira munda makudoka. Imimi zvii zviri kuita kuti mutyire kuti mukaenda kuZimbabwe ikoko munogona kutadza kunyoresa? Hamuna chitupa here?
No, chitupa ndinacho asi ndine chesimbi. Saka zvandine chesimbi manje handizive kuti marequirements since vari kuti zvinoda kuzochingwa zvichange zvichifambira mberi.
Aiwa, Mkoma Jason, vamudede ndivo vakanga vataura zvisiri, asi vakazokorektwa nezeki naivovo vakazobuda vakutaura chokwadi kuti aiwa munhu wese as long une chitupa. Zvisinei nekuti ndechezenge kana kuti ndecheplastic. Unobvumidzwa kunyoresa. Manga musati mamawana mashoko yayo?
Ndanga tisati ndamanzwa hangu. Ko nyaya yemasenda zvemaharare kuti mashoma, isisi tinogara maharare, masenda zvacho zvaari mashoma, takwanisa kuti tinokwanisa unobudiro here kuti tirejise netime yakakwana kuti unongochitira kuti ukaenda unorejisa ukwanisa kudzoka kuno kudzoka kubasa.
Asi chakakosha kakurudziro yangu, endai musatyira kure, endai munoedza kuregista ikoko kana matadza mozova nenyaya manje. Nekuti zvino izvi muri kungoti ndogona kuenda ndikatadza, asi hamusati maenda, endai munonyoresa muone kuti muchatadza here. Handizvo.
Aiwano maita basa mukoma, kwakakura kunzwa kunzwisisa kuti unosarushingira zvinhu zvaunonyatsoziva kuti tinongoitwa za2018 zegore riyari tojiwa tisizova kuti takaenda takanorejesa but maresults anongobuda ari one side.
Aiwa musatyire kure mukoma wangu, tinotenda nekupinda muchirongwa, endai munonyoresa kuvhota.
Maita basa mukoma wangu.
Just one there, we are kala uti gafuno kusuke South Africa afike kona le eHarare sehlule ukuvota. Ngiyamchallenge ngithi hayi, ukuzubele case hamba eHarare buyele eZimbabwe yehlule ukubhalisa ukonale kuno yaba le case. Otherwise okwamanje uyabuhlezi lapho khona uti hayi ukokhala futhi zanu PF sibuyelile esikhundleni ngoba uvotanga. Maureen, wanzwaka mukoma Jason achitaura apa. Ndinodaira ungada kupindira ipapo.
Chinhu chavataura chanyanya kundibata inyaya yekuti sei vanhu vemapato ane zvekodzero dzevanhu vari kuita sokuti havasi mvovwa muprocess. And iniwo sekuona kwangu ndiri kuona sokuti process iyi ichangotanga sezvambotsanangurwa kunzi pangori ne 400 kits mamach azouya maybe kunana 10 October uko kunzi registration process uzochinyatsovhurwa kuti munhu wese akwanise kuregista. Asi mafungiro angu anga ari ekuti pari zvino tatoona zvinhinga mpinyi zviripo tanga tichifanira kutsanga zvino kuti titange kuita ruzha nezvazvo kutaura nezvazvo kuchitoona kuti zvinogadziriswa sei kuitira kuti panozoya masita acho akawanda masimba ese achizovhurwa zvinenge zvaoverwhelming. Right now it's easier kuti tinokwanisa kumonita macenters nekuti muno maHarare mune 2 chete ndinokwanisa kumuka kuseni ndoenda nevamwe tichinotarisa macenta tinotarisa kuseki kufamba sei kumbari kufamba sei asi tasvika panguva yekuti macenta ese anenge afuwa. Saka kana tikaona zvinyinga mupini zvakatoona izvezvi paakutoda kuti kana patiitwa pachitiwa nhaurirano kana zviri political kana tichitaura nezeki tichivataurira zvataona takabatana kuti isusu semapatowo anoshanda nevanhu nekuvakurudzira kuti vanorejista kuvhota tatiri kuona ndezvekuti pane mhinga mbini yakati neyakati 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 zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe tochinyatsa kuisa pressure tichirwa takamira kusaidi kwevanhu nekuti havana dambudziko sereki zvavari kutaura mukomava ivo vari kutarisawo voona prosesi yacho isiri mutizetini asi kana isusu vari kumberi vanenge vari kuziva zviri kuitika tikaramba tichitaura sereki tisanoizi nezvazvo nekuisa presha kuzeki yacho kuti vaburise kunyanyanyanya mari yekutaite voter education. Kune a lot of misinformation matozvinzwa ivo vanga vachifunga kuti chitupa cherata hatisi kushanda asi tiri kushanda. Kune zvimwe zvakawanda zviri kuudzwa vanhu nenyaya yekuti zeka ina chaya yakaita ina handisatinambosangana kana neposta chairo chairo revoter registration ndezeki posta in ordinary posta rinongonamirwa kana muclinic kuti madzimai aone. Saka ndo zvimwezve zvinhu zvatiri kufanira kuti tiise presha nekuti nguva yacho iri kutofamba iri kupera. Ezvechipiri ndongofunga kuti chimwewo chiri kunetsa muno muzimbabwe ndechekuti nyaya dzematongerwo enyika nyaya dzekurejista kuvhota nechi zvakabva zvanyanya kuitwa sezvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvinotyisa zvinongoitwa nevanhu vane zvivimbi chete. Kune dzimwe nyika kana zvinhu zvichiitika munozviona ikoko kuna anaamerica tinanani kuti dzikazhinda vanenge vachitopembera notanonzwisa kuti ari kuexercisa responsibility yake secitizen hatina that sense kuno. Saka tinonida kuti especially for young people vana vadiki ma18 ma19 ma20 ma21 tinofanira kuva nemeseji dzinotaura kwavari kushandisa vaimbi isusu sevo 2018 tine chirongwa satinacho sekuti tinokutendai munorejista kuvhota kunonyanya vasikana vechidiki kuna November kutambofamba nayo registration titange tine maartist atakataura navo vatichaita navo magungano mapati manzimai maconcert ende anenge aine registration clip yake yekuratidza kuti arejista opinda mahara maartist anoteererwa nevechidiki kunyanyanyanya kudarika isusu. Saka akauya akataura kuti kurejista ikodzero yako zviite zvinokubatsira ramangwana rako zvinoziva kuti vechidiki anogona kumuteerera kudarika zvandinenge ndichitaura inini. Saka ndo dzimwe nzira dzatiri kushandisa idzodzo hazvichadi kuti tirambe tingoshandisa nzira dzekungonyora mumanewspaper nekungotaura chete taakutonidza kuenda nezvinhu zvino zviri padhuze nemwoyo yevechidiki vacho zvakare kuitira kuti patinozoenda nemeseji ivo vanonakidzwa asi vachibva vazviwanzwa nemeseji zvakare. Saka pari kuda kukurudzira kwakasimba isu vachowo tisunge dzayo dzisimbe kuti iro geti rasiwa nezeki yatinofanira kurikavha nekuti chinopedzisira chaitika ethend of the day ndechekuti vanhu vacharega kunorejista kuvhota zeki hatizivi kuti even election management board vari kuda here kuti vanhu varejista kuti havasi kuda kana kuti havangorina kapasiti yekuva logistically. Saka isusu tinoitoone patinenge tichikwanisa asi vanhu vechidiki they need
mano medium zavanonzwisisa. Thank you there, Maureen. Rambako uri parunare. Before I welcome our third guest before I take our listener, coming back to you, Mukwewa, Maureen says in Harare there are two centers. How many centers are there in Bulawayo?
In Bulawayo province, there is only one center, but we are fortunate in that the other center, which belongs to Mguza, is also being abused by Bulawayo. Should I say abused or used by Bulawayo?
Okay, please do stay on the line there. Tinei, we are kasisa lapo tinei beingimbozi lukubana eHarare kutwagula ma centers angu two. Kobulawayo khona kulamangaki uyachasisa ukuthi kule yodwa kodwa kule inye ese umguza laphana eseduzane kulapho abanye abakobulawayo abaya khona. Sithathe umlaleli lapha uLiberty einsiza. Kunjani mnumzane?
Hayi, mina ngiyaphila. Linjani lina?
Hayi, siyaphila. Kunjani einsiza lamhlanje?
ngapha insiza esikhona weneshangana akukaqalisi ukuregister abantu ukuthatha izithupha konke okuningi abakakwenziwa. So uhlupho esilubonayo luyahluphontanga ukuthi baregister, yikho khona lokhu ukuthi bazathi sokuzoregister ukuvota ngapha sokuzokuba isiphangephange, ngoba lokhu bakhuthaza kwangikhona kathesi akucaci kakuhle ukuthi bakuphathe ngendlela elubekileyo. Njengalokho kuphuma kusenzakala kwezinye izindawo ukuthi abantu abajayele ukuvota yibo abazawonke bebuyele ukuyavota. So ukhwethi kufihlayo ukuthi abancane bakukhuthalele khonokho kubona ukuthi vele kwenza kwesystem yezekhi ukudileya izindlela zokuthi abantu balungiselele amalungelo abo, ikwazi ukuthi abancane bazagcina bekhalela. Ngoba kathesi akwakabi labantu abathathisa izihlupha, akukabi labantu asebezobhalisa ukuregista kwangikhona kukaqalisa. Kodwa i-declare yokuthi sokuregista kwezinye izindawo siyadeclare. So kumhlanu ye-closing day kuzabe kuvalwa ngelanga kufana nayo. Nandiyabona luhlupho esinalo.
Aha. Hayi, bazafika lihlale lilindile khona ngapho Liberty insiza.
Kulungile baba, siyabonga.
Aha, and joining us now is Jake Zaba of the Election Resource Center. Mkoma Zaba, ti no mchinga miza mchirongwa.
Nofara, kumendizika urukure ya kadai.
Aha, tanzwa morina tinei vache taurane shimingampinyi jiripo murongwa wegu nyoresa vavoti. Zvinosanganisira nyaya yekuti michina yacho inotora nguva yakareba, kunge process yacho inotora nguva yakareba, yakarebesa kuti vange vachinyoresa munhu one. As an organization, what are the logistical issues are you witnessing?
Tinotenda. Ndinodayira kuti nyaya yekutora nguva yakareba nyaya yatakaonawo zvakare. Ndinoda mukatarisa pakatanga kuitwa validation paaite something paibuda izvo kuti pano zvinotora 4 minutes kuregista munhu kana 5 minutes achitari zvino tiri kuona izvizvi zvataurwa naMorini kuti zvinotora nguva yakatoripa kupfuura ipapo. So izvozvo zvingava zvinokonzerwa nezvinhu zviviri maonero angu. Chekutanga ingava nyaya yekuti pamwe vashandi vezeki vakatumwa kunoita basa iri havana kunyatsodzidzawo nemazvo, zvekuti ichiri kutovaneta mishini inguva yavo yekutanga kushandisa mishini yakaita saiyoyo. So ndinoona zvinhu zvimwe zviri kukonzera kuti pamwe paita madelays, pamwe pachitora nguva kuti vazoregista munhu umwe chete. Asi tiri kuona zvakare kunze kwenyaya yekunonoka, nyaya yekutoti vanofanira kunge vari pamacenders acho kana vafanira kunge vachiregista vanhu havasi kuuya muuwandu hunotarisirwa. Izvo zvinova zvinotarisirwa kuti zvinorerutsa nguva ichatorwa nevavhoti vane vanoda kuregista vachitraya kuregista. Saka sezvataurwa zvekuremembering, inyaya yatanzwa ichibuda munzvimbo dzakawanda dzemuzimbabwe, asi iya yekuti munotarisira kuti pange pane vanhu vashanu kana vatanhatu vazimuwana paine munhu umwe chete ari kuita basa iroro. Asi chiri kutirwadza ndechekuti hatizowani mhinduro yakakwana kubva kuzeki kuti sei zvichidaro. Munotuma vanhu vashoma muchiziva kuti taurejesa vanhu vakawanda, zvikuru sei tichitoziva kuti kune macenders mashoma kana mapolice station mashoma ari kuregistera vanhu. So ndeimwe yemalogical problem atikwana. Asi ndingada futi kuti nditsanangure kuti patiri nguva ino inyaya yekuti kwakangogadzirwa 63 nzvimbo dziri kuregistirwa apa zeki. Yakatsanangura kuti inyaya yekuti vachakamirira amwe makisi kana kuti equipment inoshandiswa kuregista. Saka 63 aya anongova macenders atajaira aya aishandiswa navamudebe avanga vachiri kuita zvemaelection asi havachaiti izvozvo. Asi macenders iwawo avangoti vatipano utanga kuregista vanhu iya inovapa mutemo wedu inonzi continuous voter registration under Section 17A, the Electoral Act. Saka aya masenders ari andinoona achazoshanda futi izvinhu tapfuura 3 months zvemobile kana pavachaenda kuevery polling station. So mamasenders achava achazoshanda naye yecontinuous voter registration.
Asi se sangano mkomazava, because I'm very concerned about the rural constituency. Se sangano muri kuenda here kuma reserve uko kunokurudzira vanhu kuti garai makagadzirira, nekuti ZEC iri kuti isatanga muna mwedzi waOctober ndokwa ichange yazara kunzvimbo dzese ichinyoresa vavhoti. Muri kuenda here kunotsanangurira vanhu vekumareserva sesangano, sezvo zeki yacho ichionekwa ichitadza kuita izvi?
Tiri kuzamba nepatinogona, asi tinoziva kuti Zimbabwe yakakura and nekuda kwemareserva zvikwanisiro tichaona kuti pane zvimwe zvatisoedza kuita, asi ndoda kuti kubude pachena zvinhu izvo zvatirikuita hazvizokwani kubata mwana wezimbabwe wega ega. Nechokwadi tiri kuedza kuitawo radio show kana radio station akasiyana siyana, angava mumacommunity, angava ari jeko kushambadzira nyika yese. Tinoita zvakare tichishandisa iyeye social media yambotaurwa, asi chokwadi ndechekuti kutarisira sangano rimwe chete kuti risvike nyika dzese izvozvo zvinonhuhwa. Asi tisatatoita saizvozvo ramuri kubvunza mukoma, nyaya iri kutosineta inoita kuti tisvike pauzeitya dzimwe nguva, yekuti pane mutemo uya unonzi ZEC inotipa acreditation. ZEC akaraca topa rokuita tisina kuchipfudza nekuZEC. Mutemo uyoyo uri kuita kuti amwe masangano angava machechi, angava masangano ese vaite kunge vane dududza kana kutya kuti vadzidzise vanhu, because mutemo uyo unototi ijeri ukaudzidzisa vanhu zvikasafadza zvese. Saizvo zviri kuita kuti tarisiro yatinayo yekuti vana vezimbabwe vazotanga kunorejista vadzidzisa zvakakwana haisi kukwanisa kunge tisikwanisa kuiita. Kune rimwe rutivi zeti yacho inombobuda ichiti tine mari tapuwa mari nehurumende tapuwa 15 million, asi tiri kuona kuti registration yakutoitwa chaa chinhu chaungoitwa murima yainzozvigara yangova wapusa wapusa amene uchasvika uine zvakakwana here kana kuti pete. So tiri kuona nyaya inova isiri kutifadza yekuti vana vezimbabwe vaakurejesta vachienda kuedza kunorejesta vasina reserve rakakwana. Zviri kukonzeresa confusion yakawanda ende havati kumaruzevha chese ibine vemumadhorobha vakawanda vanenge vasina information yakakwana,
ruzivo rwakakwana. Thank you there, Mkoma Jack. Please stay on the line before I cross over to Maureen and Tinei. Again, tate umlaleli. Freedom eHarare, kunjani mnumzana?
Niyaphila baba njani?
Hayi siyaphila, supalisile.
Namanza akabhalisa kokunzotokanga ntokutokutsuwa lesimenemene. Lava abantu abahangela zithuba nxa sebeathatha izicuco ezingakhanyisesi sesesiqalisizana isimenemene sakho. So vele nama engasathi kahle kahle ukubhalisa kwangikhona ukuthi uhamba kanjani.
Hayi, Freedom, ungakhulumi ngesimenemene ongasibonanga. Utheni ukuhamba wazama ukubhalisa wazibonela isimenemene sakhona wehlulekile ukubhalisa kulokuthi ukhulume into izwe ngabanye?
Ngizizabana ingabe yakhamba sibi.
Hayi, hambe bhalisa baba, ungezo ukhulunywa ngabanye, hamba uyehluleka nxa usehluleka ubhalise nxa ubhalise, then singakhuluma ngokuthi kulesimenemene. Hayi leso sizwa ngabanye ongasibonanga, akunjalo?
Alright, anya kuzwa ukuthi hambe ufuna ukuzwisisa kahle kini khona buya dina landizwa njalo khamba njalo. So mina senza siyasase ngiyakuzwa. Ngiyakubona ukuthi wenziwa kanjani.
mpela hamba lesithupha sakho le proof of residence uye ebhalisa banenge asebebhalisile bakhona behlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithize but abanye basuke balungisisa lapho bekungalunganga khona babhalisa ke so lawe vukela kusasa uyebhalisa baba ungezwanga ungahlali ekhaya ngoba uzwe ngabanye besikula ama problems bathi mbili aswele umsila ngokulayezela baba.
Hayi akona kulungile kudebe sesikhathele ngezana hayi ezintanda ukubonga kakhulu uhle istudio 7 ngaso studio 7 ngabe sisemnyame kakhulu yakwazi ukuthi ugogo wami usekhezi ulale manje umamgunya yakwazi la ukuthi usela ayake khalele ukungena manje useni ukuthi angena kanjani la ekhulu isikhalazi hayi ngiyabonga kakhulu baba.
Hayi siyabonga mnumzana uvukele kusasa.
Ya sasizinto zami sizinto ngikhuthazisa zayiqela khona la mzazami kuyakhona sizimbona kakhulu.
Okay siyabonga baba. Coming back to you Maureen then Tinay. Maureen is gone. Tinay, back to you. The Zimbabwe Electoral Commission says it's targeting 7 million voters in this registration process. How many people from that target, or what percentage of that target do you think will be young people? Tine is gone too. Jack, that question comes to you. Hi, Jack. I think we have also lost Jack there. I don't think I have any caller on the line. Oh, okay. I'm told we have umlaleli uPeter. Peter, good evening and welcome on Studio 7. Hello, Peter. Hello, Peter. We are having connection problems with Peter there. Kodwa umbuzo omkhulu ebengubuzile lapha incingo zika ucingo luka Maureen oluka Tinelo luka Jack zingakaqhumi bengithe khona iZack ithi iqonda ukubhalisa abantu abangu 7 million kulolu khetho abazavota kulolu khetho. Njengoba sikwazi ke ukubana inani elikhulu mpela labantu eZimbabwe ngabasakhulayo bembuzo ukuthi bakhangelela ukuthi inani labasakhulayo phakathi kwe 7 million yena leyo kungaba linani elinganani bayaphenduka ke bazaphendula lo mbuzo. Ngiye kudaba luka Freedom umlaleli okhulume eSeharare. Ukhulume enye indaba ayisuye wakuqala bakhona abanye abake bakhuluma ngalolu daba ikakhulu umnumzana Jason ofone eSouth Africa. Bakhuluma ngesimenemene abathi bayasizwa sisenzwa iZack ekuvimbeni abantu ukuthi bengabhalisi kulolu hlelo ukuthi bavote. Impendulo yami nansi ngimpendulile ngathi hayi bo bathi imbila yaswela umsila mnumzana wena hamba uyezama ukubhalisa uhambe le proof of residence lapho ohlala khona uhambe lesithupha sakho uthi ke nxa suvinjwe iZack ukuthi ungabhalisi uthi usuyehlulekile ukubhalisa bese uyakhuluma ngesimenemene seZack hayi manje ukuthi awuzange ufike lapho ukubhaliswa khona ukhuluma ukuthi iZack ilesimenemene hayi bantu bakithi asithatheleni izinto phezulu lingaze lezwa ukukhulunywa ngabantu bese uyesabela kachana hamba uyebhalisa nxa uphumelela uphumelele nxa usehluleka zama ukulungisisa ke lapho okuyabe kwehlule khona baza kutshela ukuthi wehlulekile ukubhalisa ngasiphi isizathu. Going back to Maureen, we now have back on the line. Maureen, I was saying that the Zimbabwe Electoral Commission is targeting 7 million voters in this voter registration. I'm not sure they are going to achieve that with this slow process, but here is my question. Of that 7 million, how much percentage do you think is going to be young people?
I think if the 7 million is going to be proportionally representative of the population, then 68 to 70% must be young people. That is, you know, that is the proportional representation of the population. And 52 to 54% of that 7 million must be women, if it is going to be a mere reflection of the demographics of our society. But I do not want to, I think today, after what I experienced and witnessed, and also from listening to other accounts, Zek is being over ambitious. They have no capacity to register 7 million people. They are just joking. They need to go back to the drawing board and, retool and re-equip themselves and come back and start a proper registration process. With this ongoing process where in the middle of trying to register a few people during the day, forms are said to have run out. When you're registering just less than the 20 people, you say we've run out of the CR9 form, we've run out of the CR1, we've run out of this. I think they're just ill-prepared. And the time is also very short before we get to the election. So the time for registration is also very short, even the time that was declared is short. So already we've lost 2 days. And, it's Texas. And I don't think they have the capacity to register 7 million people. They should stop being overambitious, or else they must just go back to the drawing board. And the second issue is that the issue that I want to keep hammering is that Zek has said, and it's on record, that they've received money for education, voter education and other things. Why are they not voter educating people? People are misinformed, there's very little information going around, and so people are not going to participate. So I don't know how they intend to reach these 7 million people without a robust voter education program. They need to be serious. This is about, the future of every Zimbabwean, especially the younger generations. We want to be able to exercise our democratic rights, to be able to vote and to decide the future we want. And they must not take that away from us. They must not. They're just an election management body, and they are using our money as taxpayers to run this voter registration process. So we do not even, we mustn't even be begging them for them to avail a process that is better than what we are seeing right now. This is just unbelievable. I don't even know how to explain it, but Zek needs to be serious. If they cannot do it, they must say it now. Because this is a serious matter, we're going into a general election that we think is a make or break election. And so if they continue like this, and then they're going to get the rest they are looking for from Zimbabweans. People are angry. People want to have an opportunity to decide the future of this country through the ballot and not otherwise. But I think at this rate, we are being pushed. If they do not listen, I think people need now to start to think of putting other ways of putting pressure, including going back into the streets to demand electoral reforms, to demand an election management body that is, capable of holding voter registration process. They have failed.
Please do stay on the line there, Maureen, as we wind down. Siya kumlaleli wethu, going back to our listener, Peter is back on the line. Good evening, Peter, and you have the floor.
Oh, good evening, Goma Jonga. Good evening, people of Zimbabwe.
Taura enyu mkoma wangu. Ndinoitwa mtungamiri Jonga mkoma wangu, but it's okay. Taura enyu.
Taririka. Nasi taenda oti kano rejeta kuvota. Asi kri kushunguruza zakanyanya kuti vanhu vechidiki vanenge vasiri kunatsobuda muwandu wavo, especially ku center yekumbare kunemembari nzuko ndokwatarejeta nasi mangwanani. Kwanga kune vanhu vashoma shoma patasvikawo nguva dze8-9 vachine kufamba kwenguva vanhu vanga vachizoti wandei.
Ko kana muchitaura neshamwari dzenyu dzechi muri munhu wechidiki handidi?
Ava ndiri mukuru zvangu.
Muri mukuru. Ko kana muchitaura navo vana venyu vechidiki ava vari kuti dambudziko riri papi chacha?
Ndokunganyaye kuti hawazogone kunyanya umirira kwengo yakareba kushanya nazvo ngotakusika kaona line yacho neprocess yacho ichingononoka vazhinji vanobva vaita chifinwa chekuti haa zviri kunonoka regai tiende kumafaro kwavanowanzofarira zvavo havatori nguva yavo yekupedza nguva vakamirira kwenguva refu.
Pane dambudziko ipapo mukoma wangu, asi kana iri nyaya yekuona vana vanozanani vana Olinda pa vachiita Facebook live, unowana vanhu vakazara 1,000, 2,000, 3,000 people, asi kana dzanyaya dzine substance, nyaya dzekuvhota vanhu vacho vanoshayikwa. Zviri kufamba sei pa? Anyway,
ndizvo zvinhu zvakanyanya kuvakoshera. Havatomboziye kuti nyaya yekuvhota iyi zvinomborevei muupenyu hwavo. Ndofunga panotoda vhota education yakasimba kuti vanatsodzidziswa kuti zvii zvazvinotatsokureva mukati meupenyu hwavo, kuti chii chinombonzi kurejista kuvhota zvichazofamba sei vakanga vasinganovhote. Bhozi ndo mukana wokuti vachinje upenyu hwavo, vangonakirwa nekuswera vari pamawhatsapp, pamafacebook vachiona zvinhu zvisina maturo, zvisina punduso mukati neupenyu hwavo. Saka izvi havanotozoona seunge kupedzerwa nguva zvavo, hazvina kana basa navo, havana kana hanya nazvo.
Zvakatiomera ipapo. Tinotenda mukoma Peter nekupinda muchirongwa. Murambe muchivakurudzira ikoko kuti vaende kunovhota.
Aiwa, tiri kuvakurudzira sekuno kumureva westi, kuno kumashonarend east. Aiwa, wapana wacho tirikungozama kuvakurudzira tombofambawo chaizvo tichienda muvanotambira mumabhunzi nhabvu, muvanotamba nhabvu, muvanoswera vachitamba mumatownship mukuti vaende kunorejista kuvhota.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Ngikhuluma lo Peter lapho ngodaba lwabasakhulayo layo yakhonona ukubana lapha ahambe khona ukuya register eHarare bekulabasakhulayo abalutshana. Inkinga yami-ke nansi lana basakhulayo, umsebenzi kutshona ligijimisa into ezingela msebenzi mani. Kungathiwa kulo Olinda bayalwa labostana whatever kuFacebook live lapha, yini eligcweleyo kuFacebook laphana? 2,000, 3,000 abantu bayabona, libona into ezingelancedo. Kungathiwa kule video something juice kubo WhatsApp esekuletayo lapha, lihamba lethenga ama-bundles. Kodwa khonapho umntu uhamba ngonyawo, udatshukelwe amabhurugwa. Ikusasa lakho liluvili bana, ukuthi uyevota, ubhalise ukuvota. Into ethinta impilo yakho akubona ukuqakatheka. Hayi bo bontanga, please chinjai maitiro, guqulani izenzo. And I'm not saying this as a slogan, you know, for the MDC or whatever, but really kumele litshintshe ukwenza kwenu into eziqakathekileyo liziqakathekise. Zvinhu zvakakosha zvikoshesei. Zvinhu zvakaita sekuvhota, kuvhota chinhu chakakosha, nekuti ramangwana rako rinodetemenwa nevhoti yako. Maureen, your last word.
Inini kurudzira yangu ndeyekuti kune vechidiki kunyanya-nyanya, hakuna pataona umwe mukana unenge watakatarisana nawo 2018, kunyanya vari kumalate 20s, early 30s, your active adult years atopera, usina indastry yawamboshanda, usina basa rawambofa wapinda, uri munhu wekungoti maita. Ndinokumbirawo hazvifaniri kudaro, tinofanira kuti titore nyaya dzematongerwo enyika, kunyanya dzekuvhota, kudzikoshesa, kuzvisa pamwoyo chaiko chaiko. Ngaunzwe kutsva mukati mako mudundundumu kuti dai ndaita sekuita chidokwa-dokwa chekuti dai ndakwanisa ndarejista, ndaita se. Saka nguva ise tiri kutaura hongu, tataura zvinhingamupini zvakawanda zvatataura, tataurawo zvatari kuti titangoramba tiedza kuti tisapresa takabatana tese, asi zvinoda tiri muhwandu hwedu. Uye zvewo kwauri usabva watisaka handichaende, nyangwe zikanotora zuva rese ukatadza nhasi
I'm sorry, Maureen, let's leave it there. We are out of time, but thank you so much for coming on the show, and please do continue with your mobilization. Thank you there to Maureen Kademaunga, Tinei Mukwewa, and Jake Zaba, as well as our many, many listeners. I'm your host, Ntunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.